manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 15 2017 Makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
kafama zvakanaka vakuru vakange vandipo vanenge varipo iwo sakoko vanovasavi saka tinotarisa kuti rwizi rwunogona kunoererawo uchipfuura nemukuwadzana
mutungamiri wemDCT vamogen tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana
vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote
Zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muZimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota
mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaque ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muZimbabwe Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuZimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muZimbabwe macho. Pane kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota. Amai makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota. Asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota vamwe vanoti vave kutoendesa zeki kumatare nenyaya iyi mukuseya nyaya izvizere tabata amai makarao
vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregista mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote asi vakatipa adresi yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti titore maadresi ekunze kwenyika zvinhu zvatinogara tichitaura kuti mitemo yedu ukangogadziriswa ipapo isu sezeki hatirambe basa ratinenge tatumwa mitemo ukatituma kuti endai mhiri kwemumakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuWashington tinosvika pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo
Tinenge takanzwa vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi mabopu amapepa here kana kuti kwangu chirungotaura
kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitarisa mumutemo yatingati tichiinterpreta constitution yedu zvizere ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu sezeki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru
Sachigaro weZEC amairita makarau vari parunare muHarare
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave
Mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai nevamwe vakuru vakuru vebato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukuwadzana muHarare mangwana Mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa RMDCT nemusi wechina mambakwedza. Uye pane kukandirana makobvu nematete pakati peMDCT neZANU-PF kuti ndiani akapisa motokari iyi. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa.
Wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere makuerere uye unenge usingadani anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma12 okoro kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza2018 dzakamira sei. Isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa. Tinenge tichitsanangurirawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziriro dzesarudzo dziri kuitwa nanazeki zvana BVR zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vainde kunonyoresa kuvhota neruzhinji rweZimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negotsi. Munhu anofanira kutotarisa nyika. Hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo. Vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko rwuri pagejo. Gejo redu kunyoresa kuvhota, gejo redu kuvhota, gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka. Saka ndomusangano watinoita nawo, musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback. Apo MP achitarangura kuti dare paramende kunei ndedzipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa. Munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufazhaira here kana kuti rava kumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadzira.
Saka ndevapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanova save. Saka tinotarisira kuti rwizi rwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka.
Mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo, kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane. Vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo muna 2014. Amai mahofa vanoti vari mubishi kutsvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Kumapensheni vanga vakasara vari kupiwa takatembo apa masimandaba 1.3 million isinanga ari nguva inezvii 1.3 million.
Ko vamwe vacho zvangu vava kuchema chema kuti tiri kupiwa mabhondi notsi, vamwe vakapiwa maus dollar. Pane mutsauko here apa?
Bhondi neus hangu fananaii ndiyonenge jeunongo kana us ichitenga dhora chinhu bhondi rinongotengawo dhora chinhu taangoitira bhondi kuti vangavo externalize us vanoitiwa mumaoko zvakanyanyisa kutaganisa musina mari.
Vamwe vacho veiko vanenge vangu vachimbochema chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa, endai munogara apa.
Vanotigarisa vogaisa atigarisa tambogarisa vanhu vuviri. Takabvisa vanhu kudhamu vakanoibva pachingizi ndepavari ndopatavabvisa kuzvinotyaisa panatoendiplesi. Kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kunyika.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai mahofa vari parunare kumasvingo. Muchirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika. Tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Icho kwa di nyayacho irikuramba ichiti netsei even vamangu njika wakatoto orozo mashoka kafara na iwa yone zuro. I think nyayi iriku konzeriswa nezvakawanda ma structural issue nyaya dze confidence nyaya dze kuti economy yedu yava informalized saka zvinhu zviri structural zvisingagone kunge zvichipedzwa chimbi chimbi nyaya yekuti hatisi kuproducer zvakakwana hatisaka takasa producer zvakakwana zvinoreva kuti hati export zvakawanda saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma pane even mari iri kubuda makaona maimports edu akachangokura makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows imari yakawandisisa saka nyaya yeconfidence yatambotaura vanhu havana confidence nemabhanga vanhu havana confidence nemaformal financial systems hapana maincentive ekuti vanhu tinge tichisiya mari kumabhanga even matransaction cost akachakurisisa
saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidokwa dokwa zvekuendesa mari kumabhanga amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga
zvine zvida kutoitwa kuona kuti number 1 wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvaka hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro Reserve Bank wambotraya kuparura mamezures anoita kuti munge muine good corporate governance but zvakurovo zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunge achiwandudzwa makaona mabhanga edu muzimbabwe anga achimbotraya maprofit I think banking system muzimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura but hatisi kuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga madeposit atinoti pachirungu madimand deposit ekuti munhu unongonongopinda mubhanga uchitora mari yako hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani saka ndo idambudziko riripo iroro saka I think kugadzirisa nyaya iyoyi number one kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika nekuti vanhu kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga hamuzivi kuti chii chichaitika in terms of macurrency reform nyaya dzemarisk iyayo yekuti mapolisi anogona kunge achichinjwa zvinokonzeresa zvakare saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu
saka vanhu vari kupuhwa mari kumabhanga semanzwiro amuri kuita
vanenge mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaqu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyanzvi mhiya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navatrevor saruaka vanomirira mutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka vasaruaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo ko vagumbo vakanzwawo here kuchema-chema kwevagari ava mukupindura mubvunzo uyu tabata vasaruaka
chokwadi tinofara kuudza mhuri yezimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central rakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatsomba varinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road vari kuti vari mushishi yekuunganidza material yekuti vagoita port of sealing for bonda road mushure mangu vangopedza the unit iri kufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati varive masondo maviri wanenge wa kutiitira Bonda Road. Peri kuri road nde DDF tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza wabereki kuti watange kukwazira muside wema road. Nekuti vaakuagreda rekuti uye kunogadzira sheri kuri road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nevekuti DDF vadayire chichemo uyezve vaakuuya kunogadzira migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647 kozoti wepaindanet wakaita online 145 vapamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa murunyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei maMutasa Central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mumugwagwa iyoyo dzaifa. Vane mabhazi aimboshandisa mugwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mumugwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaprojisi avo kubva kwahonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndingada kuti uziva kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa nzvimbo diki diki inofanira kunge ichiita 3-5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa $2 semuenzaniso kubva pasheri kuru kuenda pawatsomba iyi 19 kilometers chete. Saka vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers ndizvo kubva paDC kuenda pabonda 18 kilometers $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kwaupenyu wevanhu vemamutasa central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Ya mukuona kwangu zvangu nekuti iyi wapeshamu 10 kilometers iyo waitarisira kuti wachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita iyi zuva rimwe chete zvinoreva kuti pawachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers wanogona kutora mwedzi wachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumugwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe migwagwa yakashapa like Moyoshumba Road ine road yekubva pamaManika Bridge inonzi Manika Loop Road inoenda nekuJenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Saka totarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust, iro vanoti vakaumba senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbonzvanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitika mai Nyaradzai Gumbonzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust ndiri kuno kuZimbabwe uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekudivirira kuroorwa nekurodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Zvikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimedi anosvika iwo 8 natimu 5 anobva Mamurehwa. Tiita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kushanzi tave nerombo rakanaka kuti tiimwe timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yotsi Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iyo ivaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti hurukuro dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde purogiramu iyoyi yegirlstok. Mwana weZimbabwe anotamba ari kuwisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki. Asi pakukura kwavo vachivera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzimbe dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuzviridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Ndakaona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa taona izvozvo zvemasports taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki. Tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadiki diki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Saka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nanambuya sezviri kuitwawo nevechidiki taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu kuti vauye pamwe chete chiita tournament iyoyi. Ndetournament yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veministry of education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurewa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine marefuri chaiwo akatraina achibva kunana zvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane huno uzivi hwake, une unyanzvi hwake hwaanawo. Saka masipotsi anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana redu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbotsvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varayiridzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi yebiometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarayiridzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Ndokushanduka kwemamiriro ekunze. Baba Jongwe, nasida kuti mbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarairidzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Munotambira sei zviitiko izvi sesangano Repeat Use It?
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko, kune nyika dzakabudirira kuBritain, nanhasi vanozviramba. Nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndo maremnants ecolonialism iwaya. Nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum, mari yekuenda kunotenga maCCTV yabheti muzvikoro zvakawanda, mabhazi hamuna, madheski hamuna, makombiyuta hamuna. Varairidzi havagoni kubikirwa tii nguva dzebasa, vamwe vana vechikoro vanofenda. Saka mari iyi iri kubva kupi? Chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva. Zvakatanga muHarare, zvatekeshera kuBuruwayo zvavako. Chatiri kuda chacho kuona chii? Toda kuona tichazipinda mutoireti here? Chii chatiri kuda kuona? Basa kuita education yacho vakutoikorovedza nekarikiramu yavo itsvai. Vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murairidzi abva ava nhapwa pabasa.
Asi kamanzwiro atiri kuita vamajongwe, izvi hazvinei nehurumende, zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi.
Nyika yedu tinoiziva, hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga. Vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emaSBC, vanhu vanenge vachitotsvaga mari. Zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro, asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndekukorera education system yedu kwavari kuita. Nepamusoro pekuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure.
Asika vamajongwe, muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura nehunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi, haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo?
Chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri. Iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vava access information, vana vakwanise kushandisa makombiyuta zvavo zvine progress mukati. Izvi zvinhu zviri kwao izvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe, vanofanira kuongororwa sehwai. Nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo. Iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose. Tisu nyika muregion muno ine malecturer akatikisana nepasi rese. Saka tiedu yashata, tiwirirani nekusora varairidzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza, kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhurakwara enguva yasmith.
Zvii zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo?
Minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo. Nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zviitwa nepese, nekuti pane violence yakawanda iri kuitwa muzvikoro. Zvino munomu violence yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti?
Aiwa, maita basa vamajongwe.
Maita basa.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuZimbabwe. nyaya yekushomeka kwemari yodzika munyika yodzika midzi munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7, ngomgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2017 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kumbe ongaze uzakhokhelwe, ye, kungaba yinto engahlupha.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni-ke silani lamhlanje Ntungami?
Namhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi umnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, unkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye lomnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli ze-NPP umnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kumbe ongaze uzakhokhelwe, ye, kungaba yinto engahlupha. Kodwa into ezakhulunywa, sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. So sokusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, sesike khuluma la ucabangayo mba kufisayo. Iliso asikhayele ngalo lati ilisho esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, bekusengamthembi ulati yena olwakho uhlelo vele ngolwane.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress Congress yokukhetha inkokheli.
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama provinces akhetha inkokheli inesale executive ikhona. Okokubene yi Congress convention yokuyagcizelela ngubuya confirm ngubu endorse. Isikhalethi ngaba khona emalangeni alandelayo. Yolezi ingxoxo ezinye ezade zisikhathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Ukuthi sithe lokho kuyithuba okujahekileyo. Icongress iseduze emavikini wona namalutshwane iyabe isikhona. Yayenzele eHarare.
Hello ke ngumnumzana Methusela Moyo esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party. Ubekhuluma ecingweni ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalishini kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Besithi ukuthi ikoalishini yaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani kuyeke iphume esikoleni abantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akuqondakali kakahle abanye bahambi bathi besiyale besiyale. Babona uhlupho esilalo kakhulu ngoba ngathi abantu laba uma kubona kalibathini. Basuka babe lomkhumbulo omncane bakhanya izikhundla zabo bengasakhangeli ukuthi abantu bezimbabwe bafisayo. Ngibona ngathi lihlupho olukhona.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle. Hayi angibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana. Ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kayo ngathi udaba lebaphakathi kwaMorgan Tsvangirai lo mduru lo tenda ipidi yamabizo esikhathi yawathola nxa uhambe ebantwini. Kodwa ke ngibona ngathi mina bona abo bantu nxa bengavumelana kubele ama-understanding acacileyo into le ngibona ngathi ayizoza isikhathazo. Kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi well selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu oyabe nanzele ukuthi nguyona support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele. Okwakathesi angiyaqiniso lokuthi umduru le-support enginganani ku-ground. Angiyaqiniso lapho. Kodwa ingxenye umuntu esiyasibona ungathi isupport ulayo sibile ekhanyayo nguMorgan Tsvangirai ungathi uyakhanya kulayo. Kodwa umduru angilashuwa njengoba yangaze angene kwi-election leyo utenda ipidi wela ipati entsha angaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo. Kodwa umuntu osekuhangena ekhetheni wabona labantu abamlandelayo nguMorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephusa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye. Kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho. Ngikhuluma ngomduli la ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mapartism ubani ongcono wabone kokuqathe kuleyo. Kodwa ke liqinise ukuthi uMorgan laye uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi. Engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngakusa ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
yikudibana kuhlelo lweze maphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngevike edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka. Ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba
Nkomo? Bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity ehigh school lapha kwaMadlambuthi, owapho ukuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuthi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela amastendi akamama obekade ngu-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa wafa kwaso kuhamba njani?
Amadoda owafa wafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni, abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayi bona babona ukuthi kona into abayibizelweyo ikufa kondoda owafa mahlayana. Amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo. Bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa itake away. Kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo take away ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho. Okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwabo. Kwase kusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi. Abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo.
Bacine bekhiphani pho?
Kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe. Amapholisa ke asegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu, basiya khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu. Kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ekuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezulu kwamathuna.
Kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo.
Ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi.
Ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo, then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke.
Akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha Ncube. Kuyini kahle kahle likubonile?
Undoda lo sobhuku onguye ophethe iMadlambuthi village naleyo kade kusenzelwa kuyo umsebenzi. Kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egijima esiya emapholiseni esiyangifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo. Then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke. Bagijima ke abafana baya emzini wakhe behamba naye bafika baya kuya ke le trunk naleyo eluhlaze egcwele bona lobu bulongwe babantu. Lokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo.
Ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonile okuphilayo?
Komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besithi ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo.
Inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani? Sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu.
Abafana abatheke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe. Kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube. Siyabonga.
Ngiyabonga inkomo ba.
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo ake wabanga ukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli
Nkulu.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje siqoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwezek silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Mpenduke kuwe ungaqhubekela phambili.
Ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa uonavumne wethu babuchuma. Kayisilo qiniso lelo. Ngesikhathi sihamba kukhetho luka 2013 sahlaba umkhosi njengabameli baparlamente ababefuna ukuthi labo bayevotelwa. Lapho izano yayibisa amabhasi ithwele abantu bezano ontanga labo mama labo baba. Bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota. Bafike bamise wonke umuntu oselayimini. Kuqale kungena bezanu bathathe lawo lezo zithupha baregister njengamavota. Bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini. Sisale lokho esimile. Thina esimileyo uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokho kade sikwenza. Ume ihola elilodwa engakudlulisi. Lobanga ukhangela udwendwe lelayini labantu abamileyo. So esikuchoyo ukuthi izekhi ihlangothi leZANU-PF. So uMakarawu kuzamele enze intando yeZANU yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba. Kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanquba. Kakudingi ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi. Lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuphule.
Mnumzana Chuma, uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela?
Andiyabona lokhu yinto ezayenza ukubona sibhoda siloku sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okutshengisa ukuthi bona vele thina lathi njengeZANU-PF not izanu lokho sithi zanu ngiyakudala ngathi sithi iZANU-PF. iZANU-PF lathi sinje besinensolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababamba imisebenzi naleyo ngoba uningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti iZANU-PF bebengabantu abavele lawo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda. Lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ungawina khona u-honorable uThembi Bidzi. Uningi olwalumvothela kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi. So ukuthi abesesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bami ngabantu abeZANU-PF bathatha izikhondi zokuZANU-PF lanko lokhu ngingakuphikisa ngikutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuluma ngayo miningi kakhulu. Nami nginje kimi lapha eTranandabampopoma ngakubamba sobala kodwa kana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota ukuthi ngicamuze umuntu inki lapha lojesu sevotile abamgcamuzanga basengizuzu nabangaki abangene benza njalo bazachasha umatheke ngentuthana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisa idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu ovice president mpoko ata ngama-shopping ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo manje begijile kwaphana uyadiliza bengene phakathi bebuthi izinto bethatha izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha loko naloku so yikho ngithe mina into eqhathekile ukuthi asikhangeleni bona yiphi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le
uthi kuya kuthela intuthu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko honorable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba abantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kayisilo qiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikaze sibone intuthu ezihitshayo ezitelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intuthu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isigcoco kumkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayi sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelelayo ngesikholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Kakhulu labantu ade besivotela labantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabomama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba ukumathathe SFM and abantu naye bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela nokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela asiyobona la into engisho xa
olaye
kumbe ubuqalisa yini
okay bengivela ngihlabela nje kodwa le album ekhulile yi album yokuqala engirecorde ngiyedwa bengike ngifithela amanye ama artists but this is the first project eyokuqala ngini ngiyedwa njengo-Lorraine Mablanca Scott so kulelo dalade kule makadunyiswe lenye ethiwa ngumakhathende kajesu it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayo ethiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo nje sazitshintshayo ukuthi zichase
ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Mablanca ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo gospel okukhonza
alright uLorraine Mablanca Scott intombazane yakhulela kokulawa uLorraine Mablanca Scott ubizelwe umsebenzi kodwa ngingumiss Thothombe ngiyendile ngendele ejaheni elihle elithiwa ngu-Blessing Thothombe onguye ngisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirect izinto eziningi okwangenza ngahlabela umculo we-gospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathengwa ngegazi likajesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kakristu ukwenzela ukuthi abantu babusise
ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakho iphimbo direct
mana ngihlabe
okay.
Okay. My way higher than the mountain when the Lord sanctified me singing glory hallelujah when the fire came down when the fire came down when the fire came down singing glory hallelujah when the Lord sanctified me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela.
Okay.
Sifongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Mablanca umculi wengoma zokholo lwesiKristu. Yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibane njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Hayi siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.